susese Zimbabwe tichadza association.
Kuti koro uisitswe amberi kunyanya. Tinotarisira zvakare kuti izvi zvekuti vadzokere kuchikoro pasina mari. Zvinhu zvinototi gumbura zvakanyanyisa zvekuti tenge tichida kuti hurumende kuti tirimbe nayo ititaurire kuti inoburitsa mari zvarini. Tino ruzivo rwekuti hurumende ine vamwe vashandi vayo vayakapa mari. Isu zvinototi katyamadza kuti kusvika pari zvino havasati vatipa sevarairidzi kwavo kuti zvidza here kuti tishatirwe nekuti paya zvidzidzo zvakambomiswa nekuda kwedenda recovid-19. Iye zvino isu hatichada zvakare kuti zvidzidzo zvirambe zvichikanganiswa uye kuti tigozozvimisa nekuda kwekuti hatisuwirirana nehurumende. Hatidi kugara takangopokana nehurumende pose pose. Asi tinoda kuti tiwane mukana wokutaurirana zvinogadzirika zvogadzirwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Zvinotikatyamadza kuti vanoda kumirira kuti zvivhurwe vagozotiona sevanhu vakashata. Saka isusu seZimta tirikuti musi wa15 usati wasvika ngavatipe mari dzinoita kuti tikwanise kukwira mabhazi tidzokere asi tigone kubva zvose zvine mainge nekurarama kwemunhu anonzi anoshandawo.
Saka masvitsa here kuhurumende zvinyunyuto zvenyu izvi uye mamira papi navo?
Zvinyunyuto takazozvisvitsa kare iyo hurumende isati yatombotaura kuti zvikoro zvinovhurwa rini. Takatonyora gwaro isu seZimbabwe Teachers Association ratakaendesa kuhurumende, tikaita kopi Ministry of Education, tikaita kopi iyo watinoshandira mushandirwi Public Service Commission, tikaita kopi kuTreasury. Kwatakati isu nai vanhu wee, onai denda zvamuri kutimira kudzikira, tinozviziva kuti zvikoro muchatoti ngazvivhurwe. Asi zvakanaka kuti imimi mugadzirise nyaya iyi zvisati zvadii zvavhurwa. Saka pari zvino tiri kungoramba tichitaura nyaya imwe chete, ende nyaya iyi yakabvira gore rakapera. Iyo hurumende ndiyo yakauya ichiti ngativei neroad map inoita kuti tidzosete mari dzedu pamari dzaOctober 2018, 520 to 540. Asi iyo manje vakuramba vakangonyarara vasingauyiwo kwatiri kuzotaura nesu kuti izvozvo zvifambe, asi tichingogugudza madhoo avo vasingavhuri.